Manyuchi achaurira vatori venhau vemitambo kuti seibhala achawira pasi sezvakangoitawo vamwe vatambi vana avo vakashanya kuZimbabwe ndokutadza kupedza nharaunda dzakatarwa.
Aiwa Manyucha ndokunda because isi takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamuita pepe. I don't think kuti he stands a chance munhu wekuFrance iye. Because chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Manyuchi achange achidzivirira bhande rake World Boxing Federation iro akatora muna Gonyana gore rapera pamwe chete nekurwira mukombe weWorld Africa Boxing Association. Mutambi uyu anoti asarwa nemakore mashoma shoma achiri munhandare zvekuti ari kuda kushandisa nguva ino kurwa zvakasimba kuti adzokere kuWBC.
Ndikufunga kuti ndichine makore maviri matatu ekundotamba ndichirwa nekuti mutambo haudi kuti urege munhu wachembera. Now I'm 30 years, saka ndofunga kuti pa33 ndinenge ndambotamba ndamborwa. Ndinofunga kuinvesta ndinenge ndambosa.
WBC ine chiremerera chakasimba kudarika mamwe mabhodhi ese anoita zvetsiva anoti WBF, WBA neIBF. Asi Manyuchi anoti veruzhinji havana chekutya kuregedza kwake tsiva kana nguva yacho yasvika sezvo abika vatambi vakawanda vane tarenda muCharles Manyuchi Academy avo vanokwanisa kupinda mutsoka dzake.
Tina tatenda Biningu nevamwe vachiriko vachiri kutosimukawo nana Evans variko zvekuti tinoti tikasiyawo tikuona future yevanhu vanhu saka tiri kuvapa mukana wekuti vatambire mabhandi tichiri vapenyu tichiri kurara.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muongorori wemutambo wetsiva vaGilbert Mnetsi vanoti Seibhala ari kutevera munzira yaDiego Gallardo wekuArgentina uyo Manyuchi akapunzira pasi munharaunda yechitatu.
Nguva yega yega Charles paanotamba ari kumusha igaroziva kuti anokunda.
Manyuchi haasati amborohwa zvekare kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia uko airwa ari pasi peOriental Boxing Promotions. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.